Vamwe vari mumatunhu akasiyana siyana emunyika zvikuru mudunhu remasvingo vanonzi vari kutambira nemufaro kunaya kwakaita mvura mazuva mashoma adarika vachiti vave kutotanga kuturura mapadza kuti vapinde muminda vachigadzirira mwaka mutsva. Asi varimi ava vari kuchemawo nekukwira kwavanoti kwemitengo yezvikwanisiro zvinosanganisira mbeu nefotereza izvo zvavanoti zvichakanganisa gadziriro yevakawanda. Amai Rozina Gonese vemubhuku rekwamakonese kwagutu vanoti kutanga kunaya kwave kuita mvura mucherechedzo yekuti gore rino mvura iriko, asi dambudziko ravari kusangana naro nderekuti mutengo wembeu wakakwira zvakanyanya zvekuti varimi vashoma ndo vachakwanisa kunge vachizvitengera mbeu.
Mvura yakugadzirira yakutogadzirira vanhu vakatochera makomba, asi mbeu handi yatisina, zvikwanisiro hatina. Mbeu yacho yakudhura zvokuti masaratikeji hatitombomagonikana, saratikeji chaicho hatigoni. Ende mvura yacho gore ino inoratidza zvokuti isakura, inoratidza zvokuti ichanaya, asi zvikwanisiro hatina. Mombe izvi dziri kutwa nokushaya mafuro.
Izvi zvinotsinirwa nava Opus maunganidze vemubhuku rekwaChinyanganya kwakare kwagutu kumasvingo. Avanoti varimi vakawanda vari kutotarisira kuti vachanunurwa nezvikwanisiro zvavanotambiriswa nehurumende pasi pezvirongwa zvepfumvudza nechemutungamiri wenyika chePresidential Input Scheme.
Kwakachodeidzirwa nezuro mudare rokuti munhu wese nganyorwe mazita, zvikanzi zvitupa zvenyu munyora nenamba dzituzvii zvitupa. Toda kuziva kuti vanhu vangani vakawana mbeu. Mbeu dzava kudhura kumaizevha, hadziwanikwi, dzinowanikwa dzichidhura. Saka vanhu vanoda kurima makomba havachadyari mbeu dzakanaka.
Asi mumwe murimi ari kuuzumba vaEfraim Chirenje vanoti iwo havasi kutsukunyudzwa nemvura yakanaya svondo rino iyi kunyange hazvo yakanaya yakawanda mudunhu mavo. VaChirenje vanoti mvura iyi ndeyemunakamwe kana kuti bumarutsva iyo inogona kumboenda yosiya mbeu dzinenge dzaiswa muvhu dzichitsva nezuva.
Kuti titisisi mvura yekurima hatingadaro, nokuti nguva yekurima haisiinei. Asi mwedzi uri kuuya uyu Novhemba kunoku handiti ndobumarutsva kana kuti ndonhingi, haiwa isi yekurima mwedzi uri kuuya uyu ndowatinenge takutokandira kurima.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT vanoti mwaka uno varimi vakawanda vachakundikana kuzvitengera zvikwanisiro izvo zvichaita kuti vakawanda vatarisire rubatsiro kubva kuzvirongwa zvehurumende izvo zvavanoti zvinonyanyobatsira varimi vepasi.
Mitengo yembeu, fertilizer, mishonga, magetsi nezvimwe zvinodiwa pakurima zviri kuramba zvichikwidzwa nguva nenguva. Varimi zvavakuvaomera zvikuru pamusana pekukoniwa kutenga zvokurimisa. Mbeu zhinji nefertilizer zviri kuenda kuzvirongwa zvepfumvudza. Hongu zvakakosha kupa varimi vadiki zvokurimisa, asi varimi vakuru vanenge votambura kuti vawane zvokurimisa.
Tsvagurudzo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti tsaga re50kg yefotereza yerudzi rwecompound D riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi matatu nemapfumbamwe kana kuti $39 nemadhora $45 kana kuti US$45. Tsaga re50kg yuria rinonzi mune zvimwe zvitoro riri kutengeswa nemadhora ekuAmerica $40 zvichikwira kana kuti $70 kuchitiwo fotereza yepamusoro kana kuti AN ichitengeswa nemadhora ekuAmerica ari pakati pemakumi mashanu nemaviri kana kuti $52 richisvika kumadhora $50 kana kudarika kuzvitoro zviri kumaruwa ari kure neHarare kana kuti US$90. Mbeu inonzi iri kutengwawo nemitengo yakasiyana siyana zvichienderana nezvitoro. Tsapo yemakirogiramu mashanu inonzi iri kutangira pamadhora ekuAmerica $15 kuchitiwo makirogiramu 10 achitangira pamadhora $30 ekuAmerica zvichikwira. Hondo iri pakati peUkraine neRussia inonzi nenyanzvi mune zveupfumi yakakonzerawo kushomeka kwefotereza pasi rose, izvo zvinonzi nedzimwe nyanzvi mune zvekurima zvichatovedzera dambudziko rechikafu pasi rose. Russia neBelarus dzakabatana dzinowanisa pasi rose zvikamu makumi mana kubva muzana kana kuti 40% zvepotash iyo inogadziriswa fotereza. Hurumende inonzi inoshandisa mari inoita US$662 million pagore kutenga fotereza kubva kunze kwenyika.